Vachipa pfungwa dzavo vari ku Australia vagift mutero vati kodzero yemwana wese weZimbabwe kuti avote zvisinei kuti anogara kunyika ipi.
And iyoyo hatingoti zvoni inyaya nokwasiri iyo yekupikisana nayo kana kuti it's my right. Kana ndisekwanisa kuvhota, I'm being denied my right. Contribution yangu inini ndeye kuti zvoni ingativeione hanyinga nehama dzedu dzekunzekwenye nyika. Kutizoni marights avo akwanisa kufufiriwawo.
Vamwewo vakaita sava Dryden Kunaka vati mutemo unofanira kusandurwa nekuti mutungamiri wenyika akavimbisa kuti vanhu vanogara kunze kwenyika vachavhota.
That is not acceptable because the president says that we are going to go towards the diaspora vote.
Hatibvumidzwe izvozvo nekuti mutungamiri wenyika vakati vari kugadzirisa nyaya yediaspora vote.
Sachigaro wekomiti inoona nezvemitemo iyo yange ichitungamira musangano wanhasi vameshek Mataranyika vati komiti yavo iri kuongorora nyaya yediaspora vote zvichitevera chichemo chakaendeswa kuparamende nevamwe vanhu.
We received the petition and we are still processing it. In fact, in the last stage that we are at, we asked the petitioners to submit further details. So we haven't heard from them.
Chakawana chichemo pamusoro peconstitution uye tichiri kuchiongorora.
Vachitaura vari kuchitungwidza muwechidiki peshimashiri ati vechidiki ndivo vakawanda kudarika mazera ese nekudaro vanofanira kuwana zvigaro zvakawanda muparamende.
Masiti ari kupuwa my young people 10 mashomasa zvichitarisa kuti population yevana vechidiki muZimbabwe ndiyo yakawanda kudarika vanhu vese. Saka dai zvaibvira maiwedzera nhamba.
Mashiri atiwo mutemo unofanira kuranga vese vanoita zvemirizhonga zvikuru sei vanoshandisa vechidiki pamirizhonga munguva yesarudzo.
Asi kune vamwe vanhu vari kutuma vana vadiki kuti varwisane munguva inei yemaelections pasina zvavari kuitwa zvichiramba zvakanyarara. Saka inini ese vanhu vari kutiteerera zvii zvamungakwanisa.
Izvi zvatsindirwawo nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya.
Any candidate or party that is proven to be engaged in electoral violence must be disqualified from that constituency for what?
Munhu kana bato rinenge raita mhirizhonga retake, munhu kana bato rinenge raita zvemhirizhonga ngavarambidzwe kukukidza musarudzo.
Vangwenya vatiwo mutemo wesarudzo unofanira kurambidza kutengwa kwemavhoti uko vati kunokanganisa sarudzo dzemuZimbabwe nguva dzose. Imwe nyaya yabuda pamusangano wanhasi inyaya yekuti mutemo wesarudzo unofanira kupa veruzhinji simba rekudzinga basa nhengo dzeparamende kwete kupa simba iri kumapato ezvematongerwo enyika sezvazviri pari zvino. Vamataranyika vatiwo vachaunganidza zvese zvataurwa neveruzhinji vozviisa mugwaro ravachatura kuparamende risati raendeswa kuhurumende. Bhiri iri rinorambidzawo vanhu vanenge vabatwa nemhosva dzemhirizhonga kukukwidza musarudzo. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi asi gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vakaudza paramende kuti bumbiro remutemo wenyika haribvumidze diaspora vote vachiti Zimbabwe ine matunhu 210 uye ese ari mukati menyika kwete kunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.